manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 3/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission pamwe chete nezesni vanoti sarudzo dzemabyelections dzaitwa kubhinga nekugweru dzafamba zvakanaka uye murunyararo. Gwaro rakaburitswa nesangano re early warning rinoratidza kuti pane njodzi yekuti vanhu vakawanda vanogona kuurayiwa munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutambi weFC Platinum Walter Musona anotora mubairo wemutambi wenhabvu akakunda vamwe vose mwaka uno kana kuti soccer star. America inoburitswa neNetherlands mumakwikwi eWorld Cup kuQatar. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zesni yazivisa kuti sarudzo dzemakanzuru dzebyelections dzaitwa nhasi muwadi 20 kubhinga pamwe nemawadi anoti 4, 5 ne18 mugweru dzafamba zvakanaka uye dzaitwa murunyararo. Izvi zvatsinirwa nekomisheni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuburikidza negwaro rayaburitsa ichiti sarudzo dzatanga nenguva yakatarwa uye murunyararo. Sarudzo idzi dzakauya zvichitevera kudzingwa kwemakanzura aivepo nebato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Mwonzora. Zeki yaziviso kuti sarudzo dzemawadhi anoti 6, 8, 10 ne15 neward 23 kubhinga dzaifanirwa kuitwawo nhasi dzambosendekwa mushure mekupikiswa kumatare kwevanga vachifanirwa kukwikwidza. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vezesni vaendru makoni ava vanoti kunyange hazvo sarudzo dzafamba zvakanaka vari kushushikana neuwandu hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota vachinzi havakwanise kunyora.
Pari zvino tanga tiri kuongorora kuti sarudzo dziri kufamba sei mabyelections ari kuitwa aya munzvimbo dzakasiyana-siyana kubhinga uko zvakare nekugweru. Sarudzo dzinofamba zvakanaka hazvo, hapana zvizhinji zvatanzwa zvinokashamadza kana kuratidza sekunge mabatsiro esarudzo asiri kufamba zvakanaka. Taona kuti zvese zvinenge zvakaringana. Tichionawo zvakare kuti kune vari kubatsirwa futi vakwanise kunge vachivhota vakati wandei munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitiwo havakwanisi kunyora. Tinova chinhu chatagara tichiona musarudzo idzo dzemabyelections kuti pane vanhu vakati o vari kutaura kuti havasikwanisa kunge vachinyora, saka vanenge vachida rubatsiro rwavamwe. Saka tiri kuonawo zvakare kuti pane masited voters vakati o pane mapato ari kukwidza musarudzo iyi. Taonawo zvakare kuti vese vaidhiklorawo maagents avo kuti vange vachiona kuti sarudzo dziri kufamba sei. Saka tinoona kuti varipo panzvimbo.
Kuve vanhu vabuda here neuwandu vachienda kusarudzo idzi?
Tikuona kuti voter turnout inenge ichiri low, haina kunyanya kuwanda, asi zvakare ndozvinowanzoitika mabyelection izvozvo. Uwandu hwevanhu vanouya mabyelection vanenge vari vashoma. Uyezve taonawo kuti vazhinji vari kuuyawo kunovhota vanhu vechidzimai vechirume kana kuti vakomana vashoma vari kuuya kunovhota. Vashoma vari kudzorerwa kumba pamusoro pekuti mazita avo haasi muvhoters roll kana kuti vauya vane magwaro kana kuti madhokumendi asingatenderi kuvhota. Saka sarudzo dziri kupera na7 manheru anhasi. Saka tichaona kuti zvinenge zvichifamba sei, tozopawo yatingati ripoti yekuti zvafamba sei mukupera kwesarudzo. Izvi taakuziva kuti akubudira musarudzo idzi ndiani.
Sachigaro vezesi nevaendru makoni vari parunhare muHarare nestudio 7. Sangano rinopa yambiro yemamiriro ezvinhu mune zvematongerwo enyika munyika dzakasiyana siyana reEarly Warning Project riri muWashington DC rinoti pane njodzi yekuti vanhu vakawanda vanogona kuurayiwa munyika pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabudiswa nesangano iri rinoti nyaya dzekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika, kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nemhirizhonga yezvematongerwo enyika zvinogona kukonzera kufa kwevanhu vakawanda muZimbabwe. Gwaro iri raisa Zimbabwe pachinhano chegumi neina panyika makumi matatu dzine njodzi yekuurayiwa kwevanhu vakawanda nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu mune zvematongerwo enyika. Dzimwe nyika dzine njodzi iyi dzinosanganisira Yemen, Chad, Afghanistan, Guinea, Republic of Congo, Thailand, Uganda, Mozambique neBurundi. Gwaro iri rinotiwo Zimbabwe yakashandisawo kurambidzwa kwevanhu kufamba-famba munguva yakapisa chirwere cheCovid-19 kushungurudza vatori venhau pamwe nevanopikisa hurumende. Vanokokera nhengo dzeZANU-PF mudare reparamende vapupuraito garepi vati zviri kutaurwa nesangano reEarly Warning Project izvi ndezvemugodzi matsuro, vachiti Zimbabwe nyika yakagadzikana zvikuru.
Hakuna chinhu zvakadaro. Zimbabwe inyika inorunyararo rwakadzika-dzika ine vanhu vanovavarira kuvaka nyika yavo pari zvino zvisina kana dambudziko. Kunongova netumapoka tushoma-shoma tunofamba tuchikurudzira vanhu kuti vaende kundokandingadi kukonzera bvonga mupopoto.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vati zviri kutaurwa neZANU-PF handizvo zviri kuitika munyika, vachiti vanowirirana nezviri mugwaro iri.
Tikatarisa iko zvino zviri kuitwa vajobs kala kupondwa kwavari kuitwa mucherechedzo unonongedza pakuwirirana nezvakabuda mugwaro irori zvinochenjedza rudzi rweZimbabwe kuti vanhu vakawanda vangangoparara pane mhirizhonga iri kuitwa neZANU-PF muZimbabwe, asi vanhu ndivo vachakunda mumhirizhonga iyoyo yokuponda vanhu kana ikaitwa nehurumende iripo yeZANU-PF. Nokuti haizombofi hurumende iyi, yakaponda vanhu kupedza vanhu, iyo ndiyo inopondwa ikapedzwa navanhu.
Munyoro anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaIan Makone vatiwo
tinotsoropodza nyaya dzeviolence chaizvo chaizvo, nekuti takatarisana nekwatiri kuenda uku maresults a2023 anofanira kuti abude ari pachokwadi sekuda kwevanhu. Ndo zvatinotarisira izvozvo. Zvino zvinhu zvakaitika seku kwagutu manje-manje unoyo zvokuti mapurisa vanotaurwa kunze pane mhaka yaparwa vagoregera kutora zvinhano. Hazvisi zvitsva, asi tinovimba kuti izvozvi sekukurukura kwavakaita nemakurukuta edu vachaita basa ravo semazvo.
Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vati kutyorwa kwekodzero dzevanopikisa hurumende, vatori venhau pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu kuri kuramba kuchienderera mberi.
Yakurowana nenyaya yekuti unosapota ndonga, unosapota nduu, unosapota zomu, zviri kuti ngazvipere, unosapota MRP. Ngatiitewo sarudzo dzedu mune runyararo zvakanaka, pasina bopoto, pasina kukakavadzana, pasina kutukana, pasina kurowana nekuurayana. Tiri kuzvishora
mibvunzo yatatumira gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembe-kazembe pamwe negurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Gwaro reEarly Warning Project iri iro rinobudiswa kamwe chete mukati memakore maviri haritarise nyika dzinenge dziri muhondo dzakaita seUkraine. Zimbabwe ine nhoroondo yekutyora kodzero dzeveruzhinji kana yatarisana nesarudzo. Pamberi pesarudzo dzechipiri dzokutsvaga mutungamiriri wenyika dzakaitwa muna 2008 zvinonzi pane vanhu vakawanda vakapondwa, vamwe vakapisirwa misha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Komiti yepamusoro yeNational Executive yebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC iri kutarisirwa kusangana mangwana pamusangano wechimbi-chimbi wekuziya nyaya yeuori unonzi wakaitwa nemutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa kupurazi ravo reFalafala. Uori uhu hwakaburitswa mushure mekomiti yakaferefeta iyo yakasunga kuti vaRamaphosa vanofanirwa kutsanangura pamusoro penyaya iyi. vamwe munyika iyi vanonzi vari kukurudzira varamaposa kuti dai vasiya basa. Hurumende yakazivisa kuti yakaparura chimwe chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19, icho chakatanga musi wa1 mwedzi uno uye chichapera musi wa31 mwedzi uno. Chirongwa ichi chinonzi chichange chichifambidzana nguva imwe chete nechekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio, icho chakapinda muchikamu chepiri. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Ichokwadi kuti wandu hwevanhu hwataitarisira kuti vange vapaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 hauna kuzonyatsofamba zvakanaka. Veruzhinji vanenge vari kudududza kuti vabayiwe. Munorangarira kuti hurumende yakambenge ichitarisa kuti panopera gore ra2021 tinge tabaya vanhu vanosvika ivo chidimbu chinoita 70% yepopulation kana kuti 10 million. Asi munoona kuti pari zvinezvi tichingori kuma6.something million. Kouya vanhu vabayiwa nhomba yechipiri vari kuma4.something million. Vabayiwa nhomba yechitatu vari kuma1.something million. Zvinova zvisinganyatsofadza nekuda kwekuti COVID haisati yapera. Saka urongwa huri kutorwa nehurumende hwokubatanidza kubayiwa kwepriyo kwevana vadiki, uye tobva tabatanidza vakuru vabereki vacho pavanoenda vachinobayisa vana obva vawanawo mukana wokubayiwa. Tinoona kuti urongwa hwakanaka.
Tinoona kuti pane nguva yakareba chirwere checovid-19 chabata pasi rose. Varusike, veruzhinji vangada kuramba vachipiwa dzidziso here kana kuti kuyeuchidzwa pamusoro pazvo?
Yeuchidzo ichiri kudiwa nekuda kwekuti tichiri kurasikirwa nevamwe vedu nekuda kwechirwere checovid-19, uye tichine vamwe vakatoti wandei zvavo vari kubatwa nechirwere checovid-19. Hongu wandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid hungadai hwadzikira, asi hazvireve kuti njodzi yecovid yapera. Vanhu ngavarambe vachipiwa dzidziso nekuda kwekuti chirwere ichi tichange tiinacho kwenguva yakareba.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Democratic Republic of Congo yatara mazuva matatu ekuchema kutanga nhasi mugovera, zvichitevera kupondwa kunonzi kwakaitwa vanhuwo zvavo kumabvazuva kwenyika iyi panguva yehurumende yave kuisa uwandu hwevanhu vakapondwa pakudarika zana. Nemusi wechina, hurumende yakapomera chikwata cheM23 icho chairi kurwisana nacho kwemwedzi nechitsama, mhosva yekuponda vanhu 50 kushishishe. Musha uyu uri makiromita 40 kumaodzanyemba kwegoma. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Melin Maiswa avo vanowanikwa ivo vachishanda nemadzimai nevanhurume nevana vanobva kuZimbabwe vari muSouth Africa. Vanowanikwa ivo vari padandemutande reFacebook vachishandisa ivo zita repage ravo rinonzi Sisi Melis Diary Live. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuita mabasa api uyezve kuti chii chakaita kuti vafunge kuti vatange kuita mabasa aya.
Tadiko sisimabvi nevatereri vese muSouth Africa, tinobata mabasa akawanda akasiyana-siyana anosanganisira kumadzimai anoshungurudzwa nevarumewo varume varume vanoshungurudzwa nevakadzi, vanhu vashaikira kunoku vasina pekutangira, vamwe vanorwara vasinawo kana mari dzokuenda kuchipatara, vamwe vanodzingwa chaiko vasina pekugara, vamwe vasina chikafu chaicho vari muno munyika yeSouth Africa. Pese apa tinovakwa tichibatsira.
Makafunga sei kuti mutange kuita basa iri?
Unozati mukatoyatoziva kuti ndakanyatso zvakatanga sei. Ndofunga vanhu vaingouya zvokuti vanhu vaingouya munhu ongouyawo kwandiri ndaichoda kutsiko rakati ndokumbira mutibatsiro pakuzivana kwedu musocial media. So zvakapesera zvatongovemo mukati, ndakagara ndiri munhu angakadaro atimona asina kuombera neruoko kubva ndichikura zvaitombozikamwa kuti ini ndaigona kutora chinhu chekupedzisira chandandinacho chanonzi changu ndopa umwe munhu. So I think nekuona kutambura nekubatikana kunoita vamwe vedu tiri mukati meino nzvimbo yenyika yevatorwa inoi zvakatozogonita kuti ko wai tisingasangani sezvinoitawo vamwe marudzi, tibatsirane pachedu sevanhu vekuZimbabwe. So tobva tachingotanga kuitawo inini newe vanhu vangu vanotifollowa.
Tinoona kuti muri kutaura kuti mune vanhu vanokuteerai, vanenge vachikuteerai pai?
Vanhu vanondifollowa vanondifollowa papeji rakanzi Sisimeri Diaries Life. Sisimeri Diaries Life itori family, titori family chaiyo nevanhu vari pasi rese vanotouya kana tiri ikoko, we consider each other as family. So pakaita dambudziko rekunzi panzi pari kudiwa mari yekuti maybe paendeswe chitunana kuti paparapiswe munhu, tinongobvisa ipapo inini tinototanga kubvisa yangu muhome to lead by example as a leader. Then vari kunzvimbo dzakasiyana siyana tine treasurer wedu, tina secretary wedu, tina chairperson, vanobva tavatobvisawo mari dzavo vachikondopita zichienda kuna treasurer tozosvitswa kumurisi wacho.
Zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai nyanya vekuZimbabwe vari imomo muSouth Africa?
Zvatingakurudzira madzimai ari muno muSouth Africa kunyanya ndechekuti ngavashandise maoko avo, vasagare vakamirira varume kuti murume achaditira zvese. Tine madambudziko akawanda Simabe kuti hamutya kudzai mungafunga pamwe kuda tiri kunyepa evakadzi, wekuti anodzingwa nemurume asina kana pekutangira, kana kuti murume apinda munomu vakabva kumba vese zvakanaka iri mhuri, murume apinda munomu akuchiona vakadzi vekuno vaya akusiya mukadzi manje akuchidzinga mukadzi kana kuti anotora wekunomu mukadzi hapana chaanga achiita, baba ndovangu vachiita zvese, vakutanga kutitsvaga manje. Ndokumbirawo marebhasi yekuenda kumusha, handina chekudya nevana, handina pekutangira, vamwe vanenge vakuda kutozviuraya chaiko chaiko. Saka kurudzira yangu inoti mudzimai wese achinge wapinda muno muSouth Africa hapana basa rinonyadzisa, uye timukangoziva kuti tiri kuforen lend, mari kana youya yaunotambira haiuye yakanyorwa kuti waclina mbame munhu kana kuti wawachira munhu yedi wacha, kana uchigona kutengesa enda unotengesa zvinoita vamwe zvamarobots chaipo paipinda bereka bhegi uchitengesa kuti tausabvairirwe nemurume. Murume anodawo kuna ninge achiudza something patebhuru, kwete kuti ungogara kumbo uchidirira kuti murume achandiitira zvese. Dzidzisai beka, dzidzisai kugadzira nzara, dzidzisai kugadzira kumeso, endawo kune vamwe kuti vendiwe ndipewo stati ndipewo madzichika usingarisari nditengese, tsvaga chekuti uiite. Unowana chekuita haushayi, unonzi hapunyaira shayi misodzi.
Vanenge vachida kukufollowai ipapa pasocial media vanokuwana ipapa?
Vanoda kundifollowa vanongondifollowa papeji iroro rakanzi Sisimeri Diaries Live, ndopa vanongonofollowa ipapa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, cheOur Lives, upenyu hwedu. Tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reAssociation of Social Security Retirees Trust, vaGideon Shoko. Nhasi tiri kukurukura nezvedanho rakatorwa neNASA rekuwedzera mari dzinotambirwa nevari pamudyandigere. Tatanga nekubvunza vashoko kuti vanoti kudii nedanho iri.
Kana tichitaura pamusoro penasa tichitaura mapayments acho, let's go back to history, because history will help us to understand kuti zvinhu zvinofamba sei. And normally ndinoda kupa example yangu inini. Inini pandakaenda kupension ndichibva ku ndichienda kunasa, NASA yaindipa $110. Ndoda kuti nibate nyaya iyo, $110. Zvinhu zvakazoshata papi? Zvakashata pakachinjwa mutemo kana kuti policy nehurumende vachisenzesa vamutuli ngwe pavakati is 1 to 1 zvinoreva kuti iko inini 110 yangu yaka translator kuita RTGS 110 zvabva ipapo vamutuli vakagara 3 weeks vakatanga kuchinja police again vakati vono it's no longer 1 to 1 ya 1 to 15 zvadaro ndakasiwa ndiri pa 110 iyoyo andina kuitirwa exchange rate kutiko ikwire ne 15 times
maifarirwa hukwidzirwa mari yamaitambira onemi
vaifanwa kuenda pa basic yangu hukwidzazve nechi ne 15 times dai izvozvi tisina zvatinotaura kutiko no tiri pasi tiri chichi saka nyaya yakakanganiswa pakutanga papolisi iyoyo kutanga
tiri kuona kuti iyo mari yave kupiwa vari pamudyandigere nenasa iri kunziya petwa kaviri hamungatambirawo here kuti paitwa zvakanaka apa
muri kutaura $47 iyi makaitarisa exchange rate yemuzimbabwe iri around 600 something asika inini kana ndichinge ndawana RTGS mari yangu yeRTGS kana ndichida kuchinja kuenda kuus dollars iye zvino ndinopinda mustreet street iyoyo inonditaura kutiko rate ye 1 to 1 is 900 kana kuti 1000 saka already watoona exchange rate kutiko inini mari yauri kuti $47 is no longer $47 nemhosva yekuti handichinji kuti iende kuus mubhengi rezimbabwe because bhengi rezimbabwe harina mari right asi kana ndichida kutenga zvino mutsindo ndinototenga ndichisenzesa us kana ndikasenzesa RTGS hapana chandinotenga ne 47,000 kana 37,000 yamuri kutaura pamusoro payo so look wedha vakakwidza vedha vakaita sei chakatanga ichocho ndio chakakanganisa nyaya yose
saka imi zvii zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa kuti dambudziko iroro revari pamudyandigere rigadziriswa
ngavagadzire ikonomi then zvinhu zvinoita sei zvinhu zvichafamba zvakanaka otherwise apa tiri kungoita zvatakanga tichiita 208 zviya zvokuchinja macurrency gona achiita sei sei ndo zvavari kuita hapana chatiri kuwana nemhosva yekuti ndoda kutaurira mvura yangu yecity council of bulawayo iye zvino iri kuita 27,000 saka pa37 ndasara ne 10,000 10,000 ndotenga chipaketi cheshuga right handisati kana ndatenga magetsi magetsi ari kudhura ende vari kuda kutengwa neus dollar saka pane nyaya ipapo inofanira kuti igadzire vasingagadziri ipapo hapana chinofamba yamunoti mudyandigere inenge yaamudyandakamira nemhosva yekuti hatichatogari pasi totofanira kuti tingoramba tichisenza ndosaka iye zvino ukaenda kumasecurity companies akakwanda muno munyika unowana kuna mapensioners nemhosva yekuti havachakwanisi kuti vagare vachisenzesa mari yenhingi
imiwo sesangano renational social security retirees trust muri kuitawo here misangano neivo vemapensheni kana vanopa mudyandigera muchiedza kugadzirisa matambudziko akutarisana nevari pamudyandigera
zvenasa hatiiti mameting nemakampani ese ese tinongoita nenasa because ndivo vane nyaya nesu sokuziva kwaunoita pakaintroduceswa nasa mamacompanies akatoregera kuita mainternal pensions vakati aiwa mane estate saka issue iri kutarisiwa ndiyo estate company estate pension inasa ndiyo iri kutariswa so ndiyo nyaya iripo hurumende sekutaura kwandinosiita mazuva esese problemu iripo kuhurumende ndiyo kuti vanoda kudhila nevanhu vanobvumirana navo saka kana pane imwe organization inenge iri yemapensioners iyoyo mukaitarisa mukati mayo unoona kuti ine vanhu vezanu chete isusu tinonzi nonono hatingatauri nashoko nemhosva yekuti ndiwechi ndiwe ccc saka ndiwe opposition zvaanotaura pano ndezveopposition ndiyo problemu yatinayo munomu
manga makateerera kune munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reassociation of social security retirees trust vagideon shoko muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu munhau dzemitambo totanga nekutarisa zvabuda kuworld cup America yaburitswa makwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kutambwa kuKata mushure mekurohwa 3-1 neNetherlands. Izvi zvave kureva kuti Netherlands ndicho chikwata chekutanga kupinda mumakwata finals emakwikwi aya. Todzoka kumusha. Mutambi wechikwata cheFC Platinum Walter Musona ari kunyemwerera akananga kubhanga mushure mekutora mukombe we 2022 Castor Lager Soccer Star of the Year. Michael Kariati anotipanyaya iye.
Musona akatambidzwa mari inoita iyo zvikuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US $5,000 mushure mekutora mukombe une chiremerera chikuru munhabvu yemunyika weCastle Soccer Star of the Year wemwaka uno. Mari iyi imari yakawandisa zvikuru munyika muno pachitariswa mamiriro eupfumi hwenyika. Muongorori wemutambo wenhabvu vaTinashe Museti vanoti Musona anokodzera nekutora mukombe weleague kwaakaita nechikwata chake cheFC Platinum.
Nokutora kwakaita FC Platinum championship kwauchifanira kutobva player ya ku FC Platinum. Saka Walter Musona semunhu anga ari outstanding ikoko ku FC Platinum ndo vakwanisa kudii kuti vaapuwe mukombe iwo.
William Manondo weCapes United akatendwa nemari inoita iyo zviuru zvitatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US 3000 mushure mekupedza ari pachinhano chechipiri. Vamuseti vanoti ndipo paanofarira kuve ari nekuti hapana chaakabuda nacho chinobatika neCapes United.
Panauda Manondo inini ndinoyo chikwata cheCapes United asi akuti akakwanisa kuita top goal scorer tinozvipembedza sevanhu vemakepe kepe. Asi kana usina kutora mikombe iri important in life haukwanisi kudi kupuhwa chimu chigaro chikuru pamutambo wemabhora uya.
Frank Makarati weDynamos ndiye akatora chinhano chechitatu ndokutambidzwa mari inoita iyo zviuru zviri nemazana mashanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US $2,500. Chiri kushamisa ndechekuti mutambi weHerentals Tino Benza ndiye akavhoterwa nechaunga kunzi ndiye mutambi akatamba zvinonwisa mvura mwaka uno. Asi pakasarudzwa maSoccer Stars of the Year veruzhinji vainyunyuta kuti Benza aive asingakodzeri pamberi paBlessing Majarira uyo vanotamba vese kuchikwata chimwe chete cheHerentals. Izvi zvauya panguva iyo mutambi ane mukurumbira Lionel Messi nechikwata chake cheArgentina vari kupinda munhandare neAustralia na9 manheru ano vakatarisana nekupinda makota fainari emakundano e2022 World Cup ari kutambirwa kuKata. Kunyange hazvo vasina kutanga zvakanaka nekurohwa 2-1 neSaudi Arabia, Argentina yakasimudza mwando ndokurova Mexico nePoland mumitambo yakatevera. Asi zvikwata zvemuAfrica Cameroon, Ghana neTunisia zviri munzira kudzoka kumusha mushure mekuburitswa makwikwi aya. Izvo mutsigiri wenhabvu vaLamek Jacob vanoti zviri kuvarwadza.
Ndakarwadziwa kuti Ghana neCameroon dzakabuda, saka zvakandirwadza stereki, saka uchongoti asiromoroko kuti inokwanisawo kuenda pamberi.
France iyo ine mukombe uyu iri kutamba mangwana nePoland mutambo uyu iri kutarisirwa kukunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi tisati takuonekai tokupai musoro yenhau. Zimbabwe Electoral Commission pamwe nezesine vanoti sarudzo dzemabyelections dzaitwa kuBinga neGweru dzafamba zvakanaka murunyararo. America inoburitswa makwikwi eWorld Cup neNetherlands. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Gaina Gumedi Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba ukubonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolwimi lesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngomgqibikelo mhlaka 3 kaMpalakazi 2022. Igama lami ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla. Abesifazana abaphatheka kwezombusazwe bakhonona ngodlame abahlangana lalo oluphehlwa ngamalunga amabandla egoqela abesilisa kanye labesifazana njalo. Izakhamizi zeMaramani kuWard 8 eShashe eBidebridge zibhekane lodubo lwendlovu njalo zifuna iziphathamandla zithathe amanyathelo lezi ndlovu zingakabulali abantu. Iqembu leMelika selulubhekise ekhaya ngemva kokudliwa iNetherlands 3-1 namhla eQatar emdlalweni yeWorld Cup 2022. Sizakhangela impumela yeminye njalo imidlalo yenguqu yeWorld Cup edlalwe izolo, edlalwa namhla kanye lekhangelelwe ukudlalwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abasifazana abaphatheka kwezombusazwe bakhonona ngodlame abahlangana lalo oluphehlwa ngamalunga amabandla egoqela abesilisa kanye labesifazana. Njalo kulezinyanga ezedluleyo kube labesifazana abebandla le-CCC abanqunulwayo batshaywa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF ensuza laseMatobo. I-Studio 7 ixoxe lomhlonitshwa uJasmine Toffa omela ibulawayo kudale lephalamende engowebandla le-CCC owatshaywayo ekhankasela ibandla lakhe esensuza.
Kulezi insuku siku-16 days of activism against gender-based violence. Udlakela lodlame kweze-politics. Sikhangelele ukuthi omama phatheke or sibe lathi ku-politics. Kodwa into esaba omama i-violence. Udlame udlakela ukutshaywa kwabomama ukufoselwa kwentweni ze-politics. Ngingakhuluma ngami kathesi engengaba lokutshaywa ensiza kweze-politics. Senza inkankase ngitshaywe ngilabanye omama kathi silungiselela i-by-election kathi khona ku-Ward 4. Sibone sizenzela okuphakathi komthetho okusemthethweni. In fact silungiselela umhlaka 22 October.
Kulabantu abangomama baphatheka ube litshaywa.
Ngibona kuyinto ebuhlungu kakhulu njalo edanisayo. Sikhangelele ukuthi thina njengabomama yithe sizayenza into ehlukileyo, umehluko njengabantu umama yithe sakhayo. And njalo sifuna ukuthi iZimbabwe ibe iZimbabwe engcono. Kodwa thina njengabomama sembona njengoba ngike ngatsho ukuthi kwakulabomama ababili ababe bekhona labo betshaya kulabo baba abangu-2 labo bengitshaya. So ngibona kusibise la emuva. Thina kumele sibe yithi esenza into ehlukeneyo, singabi lathi esichayayo. So sesibona ingani yikho okumele kwenzakale ku-politics, kanti hatshi yithi esimele sitshintshe umumo okhona eZimbabwe.
Lina njengabantu abaphatheke kwezombusazwe lithini, liyakhankasa yini ukubona ukuthi lokhu akuqhubekeli phambili kwele Zimbabwe?
Ye, siyakhankasa, siyazama ukuthi khona laba abakhulayo bengalandeli ngokuthi umntwana uyenza lokho akubonayo, ufunda a child lives what they learns what they live. So umntwana uyenza khonoko akufundayo yithi esikhona kathesi ku politics esimele sikhangele ukuthi sifundisa abantu bethu omama abacha babuyayo labo mama abafuna ukungena ku politics yithi esimele sikhangele ukuthi bangenzi khonoko kubi manje kathesi ngayisibona kwenzakala omama bechaywa njalo abanye bejoyina ukuchaya khonoko ubona ngani sesibuyele emuva kakhulu
manje kwenziweni emhlonitshwa lapha ukuthi udlame olukhona oluqondiswe kubantu abasifazana
ngibona ngani uqakathekile angazi ukuthi abangathi kuneda kathesi ngabama abana NGO abangasihlanganisa njengabomama ukuthi sibone ukuthi singamaZimbabweans singabantu sizizalwane zeZimbabwe njalo umlando ukuthi abahlali beZimbabwe ukuthi sibulungise lokho singalandela okwemapolitics lokho ukuthi umuntu uyachaywa kuyini esikulungisayo
Umhlonitshwa uJasmine Tofa umela ibulawa yedale lePhalamende njalo elilunga lebandla leCCC sixoxe laye ekobulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampa wafube mbula
Izakhamizi zeMaramani kuWard 8 eShashe eBaitbridge zibhekane lodubo lwendlovu njalo zifuna iziphathamandla zithathe amanyathelo lezindlovu zingakabulali abantu uAlbert Ncube usipha loludaba
Izakhamizi ezixoxelwa umsakazo weStudio 7 zithi sezihlala zivula amehlo ngoba zisesaba ukuhlaselwa yilezindlovu esezihluphile emangeni emalibengi Unkosikazi Lerato Mleya oyisakhamuzi emalibeng uthi abasabukuthi ubuthongo ngenxa yendlovu lezi
basilele esithithib ziphenduke nje eduze khonapho izihlahla ziwile cela sibili lisizamile ngendlela zonke ukuthi kumbe lisikhulumene labeparks angazi ukuthi kuhanjiswa ngandlela bani ngiyacela sibili ngoba osokulapha kusemnandi
kathi esingikhuluma bengizilalele hlaba umkhosi duze khonapho ezinsimini thina siyabe sizitshela ukuthi zisegangeni kanti zona sezingene phakathi lalapho kuhamba khona abantwana bevele ezikolo liyabona ukuthi sokuyingozi enkulu
lamazwi asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi unkosazana Emelia Ndlovu othi bahlalele evalweni
okwanamhla khonapho silalele ingozi imizi yonke le kuwisihlahla njengesihlahla kuchiphanga anamhla zikele mina
uZulu uthi sesesabela impilo yakhe leyabantu bakhe abalakho ukuhlaselwa yilezindlovu besendleleni esikolo nangunkosikazi Ndibongcube
zingakelema zibulala abantu sihlale njani thina lenyamazane ezimbi kangaka so bathi thina senze njani lokhu kunzima kathesi abantwana bavela ezikolo bayehlangana lazo abazazi bazavukela sizigcine zivulele so liyabona ukuthi kubuhlungu kubuhlungu kakhulu
uzobhuma upulo emalibeni unkosazana Getumlenare uthi indlovu lezi zithwalise izakhamizi amagapa avuzayo njalo zizadala ukuthi uZulu abulawe yindlala
le citrus farm esilayo eShashe nawo wonke amafarms akhona eshala amasimo nalawa amancane asemzini yabantu indlovu ziyangena nxa abantu sebelimile sebezavuthisa lapha ziyangena zisho okusho ukuthi abantu sebelimele indlovu abasazilimele bona so nxa iindlovu sezifile sokusho ukuthi ekhaya khonapho sokungenisa abantu sebezathwala nzima ukuthi ukudla sebeyakuthatha ngathi ngoba iindlovu lezezibadlele and okungenza ukuthi lokhu kuphele kulama-game parks akhona ama-national parks landani I think ikho lapho kumele zihanjiswe
isikhulumeli sohlangotho olubona ngokunakekelwa kwenyamazana zasendle olwezimbabwe parks and wildlife management authority zimparks umnumzana Dinashe Farao kaphendula ngembuzo esimthumele yona ngalolu daba ngenyanga kaNkwekwezi umnumzana Farao ubike ukuthi abantu abangamathumi amathathu lanhlanu bese bebulezwa inyamazana zasendle lonyaka ezigoqela indlovu ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseshashe eBaitbridge ngu-Albert Ncube
Gukama
Namle
Gukama
Namle
Okwa manje kahle sidedele kusithandekile emhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Siyalamukela kwisiphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga. Asizweni ihlandla lesibili lengxoxo esiqhube lomsekeli kamgcini sihlalo webandla le-Freedom Alliance, unkosazana Beauty Ndlovu, nokuthi baphathisa njani abesifazana lamantombazana ngengatsha zenhlanganiso ethi Usile Mbokodo Development Trust lethi inkonjane zesizwe.
Ukuthi kusuke yonke imigoqo evimba omama ukuthi babe ngabantu abaphathekileyo kwezelizweni, ezepolitiki, ezomkhonomi, ezolukuhlalisana, lakukho konke jikelele balingane labo bakho. Sile ngwalo zethu njenge Freedom Alliance ezisincedisayo kulokho. Sile constitution yethu, sibuye sibe le Matabeleland Freedom Charter. Ezilamakhono akhuluma phezu kodaba lokuthi omama lamantombazana kufumele baphakanyiswe kususwe lonke ungcindezelo olukhona. Lezi ngwalo zethu zibuya zeyama kuconstitution yethu yeZimbabwe, ikakhulu uarticle 17 othi omama labo baba kumele bamelwe ngokulinganayo kuyo yonke indawo enza izinqumo ekuphileni elizweni. Ibuye njalo iFreedom Alliance iqhomeke phezu kwamanye ama protocols and conventions njengale iSADC protocol on gender and development, lale iAfrica Agenda 2063 yona ehlose ukuthuthukisa indima yabomama kwezombusazo. Inhlanganiso yethu iyananzelela iyahambisana kakhulu lamaningi ama international and regional conventions and protocols njalo angagoqela le I convention on the elimination of all forms of discrimination against women, le Beijing declaration and platform for action, kanye lamanye nje aqhuquzela ukuphakama kwabomama. Yonke le imibhalo asonto ezibekwe phansi nje eziyingxoxo ekukhulunywe ngazo kuphelele lapho. Hayi, iFreedom Alliance ijonge ukuthi ifeze yonke leyo mbhalo. So ngokunjalo kulenhlelo eziningi ezenziwayo ezihlose ukuphakamisa omama lamantombazana. Izinkonjane ugatsha lwabomama zilazo inhlelo zazo, kanti ke lami eofisini lami lika-Deputy National Chairperson ngilazo inhlelo zami ezihlose ukuphakamisa omama lamantombazana. Kube sokusiba le ofisi likamama ongumkamongameli wethu lalo lile nhlelo zalo.
Ke sicubungule ezinye zalezi nhlelo.
Abanye bayenza okokuthunga, abanye bafuya inkukhu, abanye befuya imvundla, abanye bafuya imbuzi, abanye ingulube. Bese kusiba labanye abakhetha ukufunda ukupheka lokubheka okwezingadi lokulima izilimo ezichiyechiyeneyo. Ezinye inhlelo zethu zikhangela okwemvelo, i-environment. Ezinye inhlelo esilazo zibheke kakhulu abancane qha kanye labantu abadala, lapho esikhangelele khona ukuthi umuntu omdala aphatheke kakuhle insuku zakhe zokugcina, abe comfortable. Kube sokusithi izintandane, ngoba siyazi indaba lezi ezinjenge child labor zibhahile okwabantwana abendiswa bebancane kumbe abahlukunyezwayo. Ngokunjalo ama-programs wethu azama ukuthi abantu labo bakhangelwe.
Liyenelisa na ukuhlawulela lezi nhlelo kumbe liyadinga abangaliphathisa?
Siyafisa kakhulu ukuthi sithole ukuphathiswa ukuze inhlelo zethu ziphakame. Kuningi omama abafuna ukuthi bakwenze. Abanye bafuna ukwenza inkukhu, kwezinye indawo sebetholile indawo zokuya fuyela inkukhu zabo, kodwa sokusilela zona inkukhu zakhona kanye lokudla kwazo. Abanye ngabathola ama-order okuthunga ama-uniform ezikolo, kodwa bese kushota imitshina lamalembu akhona. Iningi lalabo abafuna ukwenza inhlobonhlobo yezokulima bakhala ngokuthi abalawo umhlaba ukuthi bayenze lawo ma-project abo kube so usithi labo abafuna ukungena kweze mining nabo bakhala ngokuthi ngabathola usizo kuloko.
Lowo ngonkosazana Beauty Ndlovu, umsekeli kamgcini sihlalo webandla leFreedom Alliance esixoxelayo ekwabulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonga uMamhlanga ngohlelo olujonge ukuthuthukisa abesifazane. Njengenhlala yenza ngomgqibelo sokulandela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sizweni ukuba uChris Gande usiphatheleni kuliviki.
Lingali chona njani izulukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lembongi uObert Dube. Yena oke wamenywa kwele Ghana.
The world is in turmoil. We are racially divided. Racism divides people into us and them. Racism is social, not natural. It is a personal choice. Racism is tragically effective. Racism is fatal. Racism is demonic. Racism is ugly. Racism is devilish. Racism is inhuman. Racism is barbaric. Racism is against the will of God. Racism is in our hearts and heads. Racists are doomed. Racists are a satire. Races are a shame. Races are vicious. There is no valid and valid reasons or excuses for racism. It's just wrong, wrong. Retaliation of racially abused people may lead to bloodshed. Retaliation of racially abused people may lead to massacre. Racism leads to cyberbullying. Racism has sparked to online hate. It's a threat to global love.
Kwahamba njani ukuthi uze uye eGhana, wakhethwa njani, njalo ngobani abanye abavela kwamanye amazwe imbongi labanye abanjalo ababekhona?
Umcimbi lowo wawubizelwe abantu abatsha abasuke emazweni wonke. Into ezazidingidwa ngale kwakukhulunywa ngokubambana kwe-Afrika okuthiwa ngolimi lwemzini i-Pan-Africanism. Kwazokhulunywa njalo futhi nezamabhizinisi abatsha, ezobuxhakaxhaka bakulezi nsuku, i-technology. Kwakhulunywa ngokuthunjwa kwabantu, ngokuthathwa kwabantu besiya kwezindawo ethengiswa okuthiwa i-human trafficking ngolimi lwemzini. Lokubambana kwe-Afrika okuthiwa ngolimi lwemzini i-Pan-Africanism. Njengoba mina lezi nkondlo ngizenza kakhulu ezokuthi ama-Afrika kawabambane, abantu abaningi bangilandela enkundleni zokuxhumana. Ngicabanga ukuthi kulapha ababona khona imisebenzi yami, babona ngingumuntu ofaneleyo ukuthi bangamema laye azohaya inkondlo lapho.
Wona umcimbi ungathi wahamba njani? Wasitshela nje ngamafithane ukuthi kuyini kahle kahle owakwenzayo wena emcimbini lo?
Emcimbini ngale ngahamba ngizilungisele ukuyahaya inkondlo. Ngangiphiwe ithuba lokuthi ngizahaya kabili, kodwa ngacina sengenekane. Okwakhombisa ukuthi abantu bajabula ngenkondlo zami. Ebuseni abantu babefundiswa nje izifundiswa ezihlukeneyo ezikwazi umthetho nayo yonke nje izinto ezikhona ezihlukumeza abantu abatsha e-Afrika. Emini abantu babesenza ama-workshop, nami ngaphiwa isikhathi sokufacilitator njalo futhi i-workshop okwakukhulunywa nge-culture ne-heritage. Nami ngomunye owayegcizela ngamasiko, akithi ukuthi kumele agcine okungakanani lokuthi kuqakatheke okungakanani ukuthi siwagcine lawo masiko.
Ikhona yini eminye imicimbi efana lawonalo okhangelele ukuya khona eminyakeni le elandelayo, kumbe wonalo umnyaka ungakapheli?
Iqiniso lihle msakazi, imicimbi engikhangele ukuya kiyo iminengi. Iminengi njalo bekumele futhi ngihambe kwele Cameroon emalangeni azayo, kodwa ngiyehlilwe yisamba ngoba bekuyimcimbi okuzikhangisa okuthiwa i-business expo, kodwa eyifestival. Minengi imicimbi engikhangele ukuhamba kumnyaka ozayo, mnengi kakhulu. Kodwa-ke angeke ngiyiqambe bakithi, isiNdebele sithi injaka ikhonkothi iphethe ithambo, funa ezinye ziyiphuce. Kodwa-ke imicimbi enjalo minengi kakhulu engicabangela ukuthi ngizayihamba kumbe engifisa ukuyihamba.
There were no countries in Africa before colonization. They were states led by respected traditional leaders. Each state had its own language is equally respected. We were Christians but worshipping God in our own African way. We were not educated but we lived a natural quality life of our choice. Polygamy was our characteristics and identity as we typically wanted to multiply. We had glorified and dignified traditional weddings that were merely divorced. Our skin color was in black but chocolate brown. We didn't use money but lived healthy and fairly on barter trade. We didn't have hospitals but we had our own traditional doctors. There was love, peace and harmony amongst us.
Loge bekungu Obed Dube imbongi ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye.
Lands infected with sandflies and mosquitoes. Our skin color was tainted black and linked to evil. We were called barbaric blacks, baboons, monkeys and kafirs in our homeland. We were embarrassed, humiliated, tortured, harassed, beaten and killed to be depopulated. We were intimidated and forced to spy and expose one another. We were Africans in Africa without rights in their homeland. We were Africans restricted on where to
Sibonga go. Chris Gande ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye FIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo we VOA Studio 7 uze konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele khatha. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke FIFA World Cup 2022 eKatar.
Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu lapho amazwe omhlaba ancintisana khona kulwela ukhezo lweWorld Cup 2022 edlalwe izolo edlalwe namhla kanye lekhangelelwe ukudlalwa kusasa kweleQatar. Umdlalo e-round of 16 edlalwe namhla elemelika selilubhekise ekhaya ngemva kokunqotshwa yiNetherlands 3-1. Kuthi Argentina inqikilana le-Australia namhla kusihlwa. Ngesonto iFrance ikhangelele ukunqikilana le-Poland, England yona ihlangana le-Senegal. Kweminye imidlalo edlalwe ngolesihlanu kusibaya sika Group G, noma iCameroon inqobe iBrazil nge-1-0, kodwa indlela iphele lapho kwelinye njalo ilizwe lezwekazi le-Africa, okutsho ukuthi iBrazil siqhubekela phambili kuhlandla elilandelayo ngoba ibiyiyo ephume iphezulu kuleso sibaya. Kuthi iSerbia itshelwe ngamanzi ngemva kokudliwa yiSwitzerland nge-3-2. Kuthi kusibaya sika-Group H, iSouth Korea inqobe iPortugal nge-2-0, kodwa omabili la mazwe aqhubekela phambili engena kuhlandla lama-knockout. Kuthi i-Uruguay enqobe iGhana nge-2-0 kayisaya kuqhubekela phambili ndawonye leGhana. Sigqibe ngohlelo ke abaculi bethu namhlanje silomhlabeleli werumba uNjesto ehamba leqembu lakhe lenkunzi zendawo bephethe amasingo abo amabili amatsha. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Unje
Ernesto insizwa esacathulayo mpela kwezomculo nanku lezi zingoma zakhe zakuqala. Igama lakhe lokuzalwa nguPrichard Dube.
Sarbonani sarbonani balandela bahle sarbonani balandeli Studio 7 hi ndabuka enyameni lobu ngokuhlala nje inhlelo izwe South Africa kolapho ngenza khona umculo kuyokuqala ukuwenza lo mculo is two single track ngiqale ngayo endethemba ukuthi umnyako zayo ngizobhathela abalandeli full album ngezimiso zami ezimisibele.
Izihloko zalezi ngoma kulethi New Generation kanye lethi ukuhlupheka. Ukuthenga ingoma zakho Dube bazithola njani?
Manje ngise South Africa ngisebenzisa inumber ethi 0027743548084 0027743548084.
Abalandeli ubachiela wapamazi.
Abalandeli bashela amazi athi wona mabaxhase ngokupheleleyo. Siyazi emculweni kunzima, angeke sibe yilutho ngaphandle kwabalandeli. Ngalapho uma sebesenza le mculo bebuyekeze besisapoto bengapheli uthando. Yiko konke esikwenzayo, umuntu okuza phakame phakanyiswa ngabalandeli. Yomlayelo umlayezo engushiya kubalandeli ukubana mabasixhase. Lalabo abasasebezifiso zokusebenzisana lathi singakhontakthana lathi sincedisane sibonke sincedisana kanjani.
Uphuma ke enkundleni unjesto leqembu lakhe le inkunzi zendawo ngale.
Sibonga lapho uNtungamile Nkomo leqembu leli uNjesto ehamba leqembu lakhe lenkunzi zendawo. Singakehlukanike zihlobo sesikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Abesifazana abaphatheka kwezombusazwe bakhonona ngodlame abahlangana lalo oluphehlwa ngamalungu amabandla egoqela abesilisa kanye labesifazana njalo. Izakhamizi zeMaramani kuWard 8 emangweni weShashe esabelweni seBeitbridge zibhekane lodubo lwendlovu njalo zifuna iziphathamandla zithathe amanyathelo lezindlovu zingakabulali abantu. kwezemidlalo besikhangela impumela yemidlalo yenguqu World Cup edlalwe izolo lokuthi iwapha amaqembu adlale namhla lakhangelelwe ukudlala kusasa kodwa sivalelisa elemelika elinqotshwe nge-3-1 ngeNetherlands. Sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhla bakwethu. Silibonga lonke ngokuba lathi emoyeni olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi ngisithi kasihlanganeni njalo kusasa kusihlwa lapho eliyabe lilomthembo ozithembayo uGibbs Dube. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.